mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa chehurumende kureserve bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda. Yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu. Nokuti hurumende sekuziva kwedu iri kutsvaga mari namisomatsvuku kuti ikwanise kupava mabusiness kumaauction uko kwainoti yandotengesa mari yokuAmerica asi haina mari yacho yokupa mabusiness.
Zimbabwe inotarisirwa kutanga kutengesa mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coin nhasi.
Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambisa chamutavanhava nehurumende. Hurumende ichivadhivhaidha vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzwi rimwe chete. Hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Vashandi vehurumende vanoti hapana kudududza pakuramwa kwavo mabasa kwemazuva maviri kutanga kusvika mangwana chitatu.
Vaya vanenge vane vakwegura vachikurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira kuti vagare mumba mune maair conditioning pamvuri, uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuisi kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke yekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vaitoda kuti vaende muchipatara.
Kupisa kwezuva kuri kunetsa munyika zhinji pasi pano, vamwe vachifa muAmerica nekuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi gavhena weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mankuja vari kutarisirwa kuparura mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins. Mari iyi inenge iine mufananidzo wemapopoma emosuatunya kana kuti Victoria Falls, uye inokwanisa kuendeswa kubhanga kuti munhu apiwe mari kwapera mwedzi mitanhatu. Sezvo vanhu vazhinji vachiratidza kusavimba nebhanga uye nedhora reZimbabwe, vamanguja vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari iyi senzira yokuchengetedza upfumi hwavo sezvo vakawanda vasisina chivimbo nedhora remunyika. Vamanguja vanoti vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira mukudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza chirongwa ichi vachiti kunyangwa hazvo chirongwa ichi chisingakwaniswi nevanhu vose, chinopa vanhu mukana wekuchengeta mari yavo pasina kutyira kuti uremu hwayo hunodzika zuva nezuva.
Vakati vanotoita ndokuti chirongwa chakanaka chaizvo sapachinambo chokuchengeta cash mari iyai pava nomukana wokuti unokwanisa kunotenga mari yesimbi yegold inenge ichipota ichikwira uremu hwayo pamusoro pemari yokuti ukachengeta nhasi gore rinouya kana kuti mwedzi unouya mari yaakutenga zvishoma. Saka chirongwa chehurumende kureserve bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda. Yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu. Nokuti hurumende sekuziva kwedu iri kutsvaga mari namisomatsvuku kuti ikwanise kupava mabhizinesi kuma auction uko kwa ino tiyando tingesa mari uko Amerika asia ina mari achi uko kwa ma business shekare urbeni itaga mari kuti kwa nise kuona kuti mafuta peturo diziri kwa nisa kutengwa erupa kwa nika pamwe chetina ma kids saka mari urongo kwa ya kuno tanga nasi mso mufuro vane mari yukutu wanu kwa nisa kutenga ma mari yoyo ma koini waya yoye kuride zunu sakanaka chaizu mkutikana wakangoka chengita mari yako kumba mari yoyo ichangi yako sotenga zunu zishuwa manu kukura kurupita zunu asu ukangoka chengita kuride rako koini yacho yoye kuride yoyo yangu kana kuichengita kupengi kana kuichengita na kumba inopota hongu ichidaka ichikwira asa ya hizo iti se mari yeye keshi ya tunoti keshi ya yukuti ine ngechingo taka ichingo taka ichingo taka nukurea kune kuchita zuni hapana chino wetero ukaisa zi bengi maria mazwana wakustina zama interest zia kwatu wana ma bengi chaji so kutu wana wajitu kutorela mari kutitaka kuchengete na mari asi pa gold coin iyo ii chino wacha kanaka chichatambiru wana kunyanyanyanya na wanu wane mari iya inofachukira inofachukira yacho juu ya wana zote ah chirika iti jino chenga munu wazaki usina mari unga kwewane pia kutotega magoji kwe ni wayo alikusha alikulezele kwa nama mabengi kutubiae mtengi mangwana ane nga chinti uo mosi ya tuya goji kwe
zilo profesa matara nyaye kuti unotenga ako kwe ingira kwe roro kautumare simbie goride pa njino ndane kumba njino ogo na kuhishandisa sei kana ndafungasu kuhishandisa
mutebo wale kuhisa ndio kuti unofana kuhichenge takwe mwezi mitatu kana mwezi mitatu ya pera wasununguka zako kuno itengesa kwa waka itenga ikoku hako kwa nisi kuhitengesa mma street no kuti paono ndio itenga ipapo uchapo wachitupa che mari yoyo chinenge chine zvidhindo nama namba ukuratidza kuti imari yechokwadi kuitira kuti mari iyi isazenge ichionekwa muma street yakutengeswa imomomo haitengeseki imomomo vanhu mune moto tirikwa navanhu saka unokwanisa kuichengetera kubhengi iwe woita nebepa rinoratidza ndine mari yangu kubhengi kana kuti unopuwa bepa iroro rounenge uchifamba naro nemari yako inenge iri kumba hauzokwanisi kuitengesa kumwe kwose kungava kunotengeswa kunotengeswa mari kana kunotengeswa zvimwe unotozodzokera naye kubhengi ikoko kana bhengi richida kutenga mari iyoyo asi handiona kuti vangakonerei kutenga mari iyoyo kwauri zvichienderano mitengo yegoridhe yapasi rose saka mutengo wemari iyi handi mutengo unonzi wabva kuhurumende yezimbabwe aiwa mutengo unenge uchibva pasi rose kune vanotoona kuti goridhi nhasi imari diamond nhasi imari ndo zvakuno kutengwa kwacho kune kwakangofanana nokutengeswa kunoita munyika dzaana Dubai pamaairport paipa panenge pachitova nezvitoro zvokutengesa mari idzodzidzi kunaana America yenyika dzakabudirira saka ichi chirongwa chitsva chinoda kunyanyo kuzama kuti mari dzenyu tinoziva kuti hamuchadi kuenda kumabhengi nokuti kumabhengi kwakamborova mari dzikashuwa dzikapera tadii kuchikutengeserai goridhe mochengeta riri goridhe rinozikamwa pasi rose kuti igoridhe harizombodzaki mutengo nokusingaperi sezvinoita mari younenge wakachengeta kumba saka zvinhu zvakakosha rekuti zviri kutotangwa kuitwa munyika yezimbabwe hasina zvamboitwa zvekare saka
zvino profesa kana ndakatenga hangu mari iyi yegoridhe handina imwe zviro yekuishandisa kunze kwokuidzorera kubhanga kana vachinge vandibvumidza kubva panguva yandinotenga koini iri regoridhe ndinoritora here kuenda naro kumba ndinozvifambisa sei kubva ipapa kuti rindibatsire
pane sarudzo mbiri dzokuti unokwanisa kuisiya kubhengi sezvamunhu zvaunongoita mari uchipuwa kadhi kare kwaizi wasiya mari yako wopuwa chibhuku saka kune pokuti unosarudza kuti wosiya here koini yako kubhengi wopuwa bepa rinoratidza kuti wasiya mari yako ikoko kana unobvumidzwa kuenda naro kumba pamwe chete nebepa rako iwe raunenge uchida hazviiti kuti uti paunotoda mari ipapa wava kumhanya kana kune rimwe bhengi kana kune chimwe chitoro kunochinja nokuti bepa iri raunenge unaro certificate inoratidza kuti ndiyo mari yacho hiyo iye gold inore mukwakati inenge ine starako inenge ine manamba inenge ine zvidhindo zvebhengera kupa kana wotoda kutengesa wotodzokera kubhengi iro rodotengesa ikoko.
Avo vange vari nyanzvi munyayadzi yezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuHarare neStudio 7. Vashandi vehurumende vanoti hapana kudzokera sure panyaya yekuramwa mabasa svondo rino. Vashandi ava vanoti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri kubva kusvera mangwana chitatu 27 chikunguru uye nemusi wechina 28 chikunguru. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Zhou, vanoti masangano ose anomirira vashandi vehurumende akabvumirana kuti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri awa senzira yokumanikidza hurumende kuti iteerere nekugadzirisa zvichemo zvavo.
Vashandi vehurumende vakabvumirana kuramwa mabasa mazuva maviri vhiki rino nechitatu nechina musi wa 27 and 28. Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambisa chamutavanhava nehurumende. Hurumende ichivadhivhaidha vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzvi rimwe chete. Hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidhana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Saka Dr. Joe, imi sevashandi vehurumende moita sei nenyaya iyi?
Chokutanga chikurukuru ndochokuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzavo dzibhadhare neUS dollars kana kuti dziinde padzanga dziri October 2018 asati asvika. Vashandi vehurumende vakawanda vaitambira mari dzaipfuura 500 US dollars varayiridzi in particular dzavo dzaitangira pa US 540. Saka vashandi vehurumende vari muhealth sector, education sector ne rest of the civil service vanotenderana uye vakabvumirana kuti chisungo chavo ndechekuti hurumende ngaibhadhare mari dzavo nema US dollars, nokuti kubhadhara neRTGS hazvibatsiri nokuti RTGS rinokurumidza kukokotwa neinflation vosara vasina pawakabata chichinguva chibatira pamashizha usai wapanamo. Chimwe chikurukuru chakabvumira mwana washandi chavari kufamba nacho pakuramwa mabasa ndechekuti iko vanoda kuti pave neharmonization of labor laws vagovawo nekodzero dzokuingeja in collective bargaining. Pari zvino nhaurirano dziri under Sectoral Instrument 141 1997 dzinongova consultation ende hurumende yanga yatoendirira mberi kuti cabinet ndio inongoseta masalaries pasina kutaurirana nevashandi vehurumende. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti pave nenhaurirano dzinotungamirwa nesection 65 of the constitution zvichirespectawo ILO conventions 87, 98, 151 154 idzo dzinotaura kubata zvakanaka kwevashandi vehurumende. Chimwe chechitatu chinodiwa navashandi vehurumende ndechekuti zvese zvakabvumiramwa kana anonzi manani non-monetary incentives for the past 4 years zvinofanira kuti zviimplementwe, nokuti hurumende yanga ichingotenderana pamacollective begging nevashandi asi pasina chinozoitika. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti zvese zvakabvumiramwa kungova nehealth sector kana kuti education sector kana rest of the civil service zviimplementwe. Kana kuri kueducation sector tinoziva kuti pane kubvumirana kwakaita kuti hurumende inofanira kubatsira varayiridzi kubhadhara mafees evana vavo, nokuti vari kutotadza kubhadhara mafees yavo ava kuma more than 126,000 iyo vashandi vachingotambira tumari tushomashoma tukuma 34,000. Chimwe chechina chihombe hombe ndechokuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzakatorerwa zvikuru sei varayiridzi dzinge dzichidzorerwa kuvarairidzi nokuti hadzina kutorwa pane kutaurirana navarairidzi vacho. Varairidzi vangoona mari dzakawanda dzatorwa kubva pamapayslip. Zvekare pane kuvhundudzira vakoti, pane kususpenda maheadmasters. Zvese izvozvo vashandi vehurumende vanoti zvinofanira kuti zvimise nokukurumidza vakatorwa mari vachipiwa mari dzavo. Saka industrial action ye 2 days ndo zvakanyanyisa zvainoda. Asi kana hurumende ikashaya chokuita pakupera kwemazuva maviri yavo ari kudemonstrator, vashandi vehurumende vakazvipira kuti vanga vachitora industrial action ku another level or higher level, yokuti vanokwanisa kuzoramwa mabasa nguva yakakura zvikuru kwazvo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi, Dr. Takafira Zhou, vari parunare nestudio 7 kumasvingo. Tina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reKroniko, gurukota raivona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau vachachengetwa nhasi paHirosi Eka muHarare. VaChidau vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCross Border Traders Association rabatana neFirst Mutual Holdings kuti nhengo dzeCross Border Association dzikwanise kukwereta mari inoita zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 makadi yenyu, tinotenda zvikuru vana Jonga, vana Blessing nana Wande, tinotenda nenyuzi dzamunotipa. Regai nditange ndichiti makorokoto kune vetripu Triple C nekuhwina kwatakaita ma 2 by-election akaitwa paweekend. Asi pachine basa rekuti tiite sematriple C kana kuti sevanhu vemuZimbabwe, specially leadership yavachamisa. Taikumbira kuti leadership yavachamisa ngaishande zvine extra time yokuti vaende kumaruzevha, vataure nevanhu, vatengese musangano, kuti musangano kumaruzevha ndokwatiri kuda mavhoti akawanda. Musangano ngauende kumaruzevha, musangano tiri kuda mavhoti akawanda pa-2023. Taikumbirawo vana veZimbabwe ngatibatanei, tikurudzirane kunonyoresa kuvhota kuti tihwine zvine mutsindo, tidzore nyika kuwanu, kwete kuti nyika iende kumasoja kana kumapurisa, asi nyika ngaiende kuvaridzi vayo.
PaStudio 7 apo muri sei sei vana mukoma Jonga, vana Danonoka Wande, Innocent Mamvura Pagwira, tinokutenda chaizvo.
Tinokumbira kuti mutitsananguroka pamusoro penyaya yekurepwa kwa Susan Mutami. Namba 1. Namba 2, nandido mhoreso wangu wamonzora kuti muri sei wadhagi dhagi. Wizi wadhagi dhagi. Chechitaru ndichizoti hazviri pachena kuti mukomana ari kutora next year. Saka chingoripo ndechekuti munhu wese rejista kuvhota. Ndinonzwa munhu wazhinji wachiti wakaona wakawenga wamunanga. Wamunanga katina kuwawenga, asi chatiri kuda ndechekuti wabve waende kuumba kwavo kwasiye chigaro. Ndo pane shwiro dzedu isusu, because kana wakarwa hondo wakarwa kuti isusu tizosunungukewo tiwe nefreedom yatinodawo. So kana isusu tichiti tinoda triple C yochibvanzi chimbomugozi, kusununguka kwacho kuri papi, independence hakuna. So chatinoshuvira ndechekuti vamunangagwa endai munozorora next year. ende mofisi menyi tachikumbira mufana kupenda neyero because mukomana rangu pinda mune yero yero
mangwanani pano pa studio 7 ndine mashoko andinoda kubatsirana nevanhu vese mazimbabwenzi ose ari ku South Africa ichi chikumbiro chakanyanya kunaka famuri mose mazimbabwenzi ari ku South Africa kuti dai maedha nepamunokwanisa mauya kuno kuZimbabwe kuti tikwanise kuvhota takawanda nekuti kana tikakwanisa kuvhota takawanda tikavhota zvine mutsindo zvinoita kuti kunyangwe iyo ZANU-PF ichida kuedza kubiridzira haikwanisi kubiridzira kana tavhota mavhoti edu achibuda akawanda saka kurudziro yangu iri pakuti vose vari South Africa mazimbabwenzi please pedyo apa uyai murejiste muvhoti tivhote pagore retiri kupinda rina 2023 election uyai neuwandu hwenyu tinoziva kuti muSouth Africa mave nemazimbabwenzi ari more than a million saka tiri kukumbirisa nemweya wamwari kuti uyai tibatsirane kuvhota tibvise chihurumende ichi chine unharatada chihurumende chatitadzisa kudya chingwa chihurumende chiri kutitadzisa kuti tirove tingwa inofanira kunwa tii chihurumende chiri kutitadzisa kuti kana ndasvikapa shopu ndinoshaya kana kuti nditenge Coca-Cola chihurumende chichi chinofanira kuti chibve asi kutibvisa kwacho kuti ini vaSouth Africa mazimbabwenzi ari kuSouth Africa mukauya tobatsirana kuvhota
mamukatsei vashamari vestudio 7 vachereri vese ndinoti mangwanani ndoda kutaura pamusoro pezesa ipachinhoi necansil vatadzi herengogara pasi votaurirana kuitira kuti zvinhu zvisunungure vagari zvichacreata zvirwere zvakaita sana korera kana pakashayikwa mvura pakashayikwa magetsi mvura itori wesi bekause mvura tinondiyo inodiwa saka zvirwere zvekorea nana typhoid zvichaspreada muchinhoyi dei vanhu havataurirana nechimwe chinhu chinosekesa ka ndechekutika ese mapazi ehurumende zvabva mukutaura kana vabva vari vamukutaura ese mapazi ehurumende vakadii kungobatana kutaurirana before vasati vavharirana apo pakutooneka kuti pane kakusawirirana kemamwe mapazi emuhurumende yedu yatiinayo muZimbabwe hai ukada kuzoongorere saka haizivi izvozvo zvinozivisa neimwe chete but kutoo nemamwe mapazi asi kutowiriranawo atori umwewo muhurumende wokuti asi kutowiriranawo futi saka zvimwe zvezvinhu ka ngavagare pasi vasakwadza isusu maresident ngavasakwadza isusu zvizvarwa zveZimbabwe nekuda kweugreedness wavo kune mumwe munhu ukada kuzvongoresa kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yezesa kuro kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yaifanira kuenda kuzino ichibva kuzesa kune munhu akatodya mari yaifanira kuenda kuzesa ichibva kuzino yaifanira kuenda kukansel ichibva kuzesa kune mumwe munhu akatoidya urikuona saka ngavatagare pasi vataurirana ngavasada kuurayisa isusu nezvirwere tine vana vadiki kune vana vadiki kune vana vekuzvikoro kune zvakawanda tine mayunivhesiti ari pachinhoyi tine makoleji tine zvavanda zvinoda kuitwa muchinhoyi ndizvo zvinoda mvura saka kana vakatadza kubhadharirana iwo ngavangwara sezvinoita hurumende yesouth africa south africa zvekuti department reescom neremunicipality havasvipindire vaneka kudyidzana kavanotoita ivo pachavo ivo kurwa kwavo hakubatechi mazvizvarwa maresident saka ngavaite se izvozvozvo ndatienda ndiri baba junior ndiri muSouth Africa weitobek
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamilioni nemamilioni evanhu vari kugara vanogara munzvimbo dzinopisa vachiyambirwa pamusoro pekupisa kwezuva uko kwasvika pakuuraya vanhu zuva nezuva mune dzimwe nzvimbo. Bazi rinoona nezvemamiro ekunze reNational Weather Service rinoti nzvimbo zhinji dziri kuona kupisa kwakanyanya kwatisati dzamboona. National Weather Service inoti matunhu ose eAmerica kubva kuChamhembe kusvika kumaodzanyemba nekumabvazuva kwenyika kutange kuchipisa zvisati zvamboonekwa. Mune dzimwe nzvimbo kupisa uku kunonzi kuri kupfuura madigiri 105 asi izvi zviri kuitika munyika zhinji pasi pose. Pakupedzisira kubudiswa kwemashoko evakafa nekupisa kwezuva uku zvainzi mudunhu reArizona mega vanhu 20 vakanga vafa nekupisa kwezuva uku. Nezuro sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rakazivisa kuti munyika yeSpain vanhu vanopfuura chiuru nemazana manomwe 1700 vakange vafa nechikonzero chekupisa kwezuva. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze zvinofanirwa kuitwa nevanhu panguva yakadai.
Chandingataura hwane ndechekuti kuri kupisa zvakanyanya like kunana UK uku hameno kuti zvingava nechokuita here nenyaya dzeglobal warming, asi zviri kuitika nezvokuti vaya vanenge vane vakwegura vati kurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira vagare mumba mune maair conditioning pamvuri uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuice kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke ekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vachitoda kuti vaende muchipatara vanopuwa atinoti maintravenous fluids. Kana munhu wava exposed kuheat zvakadaro kurumidza kuenda kuchipatara so that muwane rubatsiro.
Dr. Ranga, kana munhu arohwa nezuva zvakanyanya zvava kumunetsa, tinoona sei kuti munhu asvika pasina kunaka? Chii chatinoona kana munhu anyatsorohwa nezuva?
Masainzi aripo nemasymptoms anosanganisira kuita nyota, miromo inenge yakaoma nenyaya yatinoti dehydration, kuti muviri uratidza kuti hauna mvura dzakakwana. Vamwe vakwegura vaya vanenge vava kuita yatingati confusion kana kunge you know kuvhiringidzika mupfungwa kuri temporary. Uyezve vamwe vanotokwanisa kutowanikwa vaita pass out kana kuti unconscious, nokuti kana vaita yatinoti severe dehydration iya kuti mvura yanyanya kuita shoma muviri, mabp anobva adonha, and kana adonha kudaro vamwe vanokwanisa toita pass out. Sezvatinoziva vana vechikoro pavanoita maathletics paya vachimhanya, sometimes vanoita kuita pass out kuya vatinoti kufenda. Vazhinji chinenge chaitika ndechekuti blood pressure inenge yadonha panguva idzodzo, saka neheat iriko iyi zvinokwanisa kuitika something similar kuvanhu vati kurei vane zvirwere zvakawanda.
Asi tikati zvine njodzi yakakura here?
Njodzi iripo vazhinji havo vagara vane utano hwakanaka vanokwanisa kupinda mudzimba vachiwana mvura nemamwe mafluids, chero vakapinda muzuva vanokurumidza kupepuka vachirarama nokuwana rubatsiro. Vatinonyanya kutyira ndevaya vokuti vanenge vane zvirwere zvakati wandei uye vakwegura pamwe vanenge vari kugara vega mudzimba vakabatwa nemaheat nengi waves iwaya atiri kutaura kupisa kuri kuitika, pakasawana vanouya kuzovaona nekukurumidza pamwe tinondowana vashaya mudzimba. Saka zvine zvichida kuti mucheke nekuona kuti hama dzakamira sei vaya vanogara vega vatikwegurei vane mastroke nezvimwe zvakadaro zvokuti havakwanise kufamba vega vanenge vachitoda rubatsiro.
Dr. Simbiso Ranga ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosfera zvakanaka.